This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 20 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanoita musangano kuMidlands vachiti vakazvipira kushanda vari pasi pemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa.
Zimbabwe yogadzirira musangano wepasi rose weHIV AIDS nezvirwere zvepabonde uyo uchatanga svondo rinouya.
Zvikwata zvitatu zvepamusoro peCastle Lager Premier Soccer League zvotarisira mukombe uyu nemaziso matsvuku.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nhasi vaenderera mberi nemisangano yavo kuMataga Business Center kuMberengwa muMidlands Province. Amai Mugabe vati havana chido chekutora chigaro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa sezvavati zviri kutaurwa nevamwe.
Makambonzwa rimwe zuva baba vakaenda nyakwendika sarai kuti mai ndo vari kuacta. Makambozvinzwa nyangwe nhasi zvikanzi mugabarwa, nyangwe nhasi zvikanzi mugabarwa.
Izvi zvino mashoko ava Mugabe anoteverawo mashoko ekuti vamwe muzanu PF vachitungamirwa nedunhu reMashonaland West Province vari kuda kuti vatore chigaro chekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Pari zvino amai Mugabe ndivo mukuru webazi remadzimai reWomen's League. Amai Mugabe vatiwo vaMugabe munhu agara achinetsekera nyika uye achirarama upenyu hwakaoma kubva munguva yechimurenga. Mudzimai wemutungamiri wenyika ashorawo bato reMDC achiti rakaumbwa navanasapurazi vaisafara nekutorerwa minda, uye vati mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai ndivo vakaudza zvirango zvakatemerwa nyika.
Tingapiwe masanctions akatirwadza, munonyatsozviziva kuti imimi vakanga vachisapotana Morgan Tsvangirai vakavapa mari. Morgan inokupiwa mari kwaakaita akabva aona kunge zvino zvato hazvi nyika yese uya kuti yese yauya. Akabva ati Zimbabwe ngaipiwe masanction. Munozouti abvisa chete kana aita mupawa. Zvino anomupinda mupawa gore ripi racho achibvumidzwa nani? Achibvumidzwa nani? Nyika yakauya neropa. Inyika yemadzitateguru. Uya nehanda varipo apo. Hatizivi pavari. Asi mapfupa avo anomuka. Hazvipi zvakaitika. Tichamira-mira. Tichamira-mira ndikukudzidzisai nemi vana vedu vadiki mumire-mira.
Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri weMDCT vaObert Gutu kuti tinzwe divi ravo nemashoko ataurwa naamai Mugabe.
Uko kurotomoka. Grace Mugabe tinomuziva nguva zhinji achingotaura achitaura zvisina nebasa rose, zvisina nematuro.
Ko munoti kudii nenyaya yekuramba vachienderera mberi vachipa vanhu matarakita pamusangano weZANUPF anonziwo akauya nekuda kwechibvumirano pakati peZimbabwe neBrazil? Zvinova zvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende.
Takambozvitaura mazuva aperawo Blessing kuti matarakita iwavo nezvimwe zvakati wandei zvakafanana nemahara nezvimwe zvinoshandiswa pakurima zvakatengwa negovernment to government facility inokosha iyo $98 million. loan agreement yakato signwa nehurumende yedu yeZimbabwe nehurumende yeBrazil. Chinotori chikweretsi. Matarakita iwawo hasira Robert Mugabe, hasira Grace Mugabe, hasira ZANU PF. Matarakita ehurumende yeZimbabwe. Saka Grace Mugabe haisiri nhengo yehurumende, hana chinzvimbo muhurumende, hana kodzero pamutemo, hana kodzero pamubumbiro wemutemo weZimbabwe kuti afambe achigova achikusha matarakita iwawo. Ndo saka takataura tichiti isu tatova nechikwata chemagweta edu chakatogara pasi tichitaura kudai. Chiri kuronga mapepa kuti tiende kudare guru renyika tione kuti mayava vamiswe zvavari kuita izvi ndava zviri kunze kwomutemo.
Ko munotiwo kudii nekupa vanhu chikafu kwavari kuita pamisangano iyi zvakaita semupunga, chibage nezvimwe?
Izvi hazviti shamisi, Blessing. Nguva zhinji tinoziva kuti zvihurumende zvose zvoudzvanyiriri zvinofunga izvo kuti zvikatenga vanhu nokuvapa mabarwe, nokuvapa mupunga, nokuvapa mvura, nokuvapa mbeu ndokuti vavavhotere. Muchirungu vanotiwo ivote buying exercise. Chinoda vana veZimbabwe havadi kubatwa ivo senhapwa, havadi kubatwa ivo semabeggars. Vanoda kuzviitira zvinhu zvavo, vanoda hurumende inovapa capacity yekuti vakwanise kuzvirimira vachizvibikira voga.
Mutauriri wemDCT vaObed Gutu vari parunare muHarare. Amai Mugabe vashorawo varugare gumbo vePeople First vachiti mutengesi uye vari kufamba vachipa vanhu mari kuti vavatsigire. Nhasi vaendererawo mberi vachipawo vanhu matarakita aya aunza mutauro munyika. Vanopikisa vanoti matarakita aya haasi ezanu PF asi kuti ndehurumende. Vateedzeri vose vemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa navapelekezela Mupoko vange varipowo pamusangano wanhasi. Vamupoko varatidzawo kusafara apo vadaidzwa kunzi Vamupoko nevakafanobata chigaro chasachigaro weMidlands vaKizito Chivamba. Vati uku kushora zvikuru uye kunyomba. Tabatawo varugare gumbo kuti tinzwewo divi ravo pamashoko ataurwa naamai Mugabe.
Kugwara uku, Blessing, ndinowana kupi mari? I'm surviving and begging. I don't have money. How can I go to Mirengwa and give people money in Mirengwa? And if you ask the people in Mirengwa, they will tell you that I haven't been to Mirengwa probably for the last 6 months or so on. So, and if you put in the Kuru Zire, Nyaya is in Zinotaura, Tsunami Basarose, and if you think it is really right for me to comment about this. Only a commenter, go to Pavani, Mukanda, Uputi, at Wagubu Wagazotaura, and in Basarose. Kuru mbikubiti tinoikei kuwana weZimbabwe, tinoikei kuwana weMberengwa. Wana weMberengwa wane nzara, wana weZimbabwe wane nzara, wana weZimbabwe habana kusununguka. Saka tinoguira kuti wanu wawa wachinji. Tiri kuti isu. Tinofara kuti tipe hope kuwana weZimbabwe. Tufana kupa hope kuma vendors, tufana kupa hope. Kuvanhu vari mumaruva vari kutambura vanoshayiwa ndo zvatakamirira isu People First. Hatina zvizhinji zvavanotaura izvi zvinovanetsa. Isu tinongoda kuti mwana weZimbabwe asununguke. Iko zvino kune nzara, tiri kuite what are the program, ukangoita nezvima rights nezvima oil zvaita zvino izvi zvinobatsira chii? Zvinokubatsira vanhu vazvomanene, asi vanhu vari kutambura nemhaka yekukonewa kwedu savatungamiri sehurumende somusangano. Saka ngatigadzirei zvinhu kuitira kuti vanhu vabudirire.
Saka munoti zvaitwa izvi kutya kuti pada People's First ikazoita bato inenge yovhiringidza ZANU-PF?
Haa, chaizvo. Haa, vari kutya here, vanozviziva. Ivo vatozvionera kwavanga vari kuti haiwa, ukada kuti ugone People's First unokuvara.
Varugare gumbo vanotaura vakamirira chikwata chePeople First vanga vari parunare muGweru.
Gadziri remusangano mukuru weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa, kana kuti ICASA, wegumi nesere, uri kutarisirwa kuitwa muHarare svondo rinouya. Inonzi iri kufamba negwara uye kusvika pari zvino zvikamu makumi mapfumbamwe nezvisere kubva muzana zvazadziswa. Mutauriri weICASA, amai Tariro Makanga Chikumbirike, vanoti kunyange hazvo Zimbabwe yakapiwa mwedzi mina chete yekugadzirira musangano uyu, uyo waifanirwa kunga wakaitirwa kunyika yeTunisia vakakwanisa kuwana rutsigiro kubva kuhurumende pamwe nemamwe mapoka. Musangano uyu uchatanga nemusi wa29 Mbudzi uchipera musi wa4 Zvita. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachitarisirwawo kuvhura musangano uyu zviri pamutemo. Mutambi wenhabvu ane mukurumbira Samuel Eto'o wekuCameroon ari kutarisirwawo zvakare kuve mumwe wevanyarikani vachange vari pamusangano uyu. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu vachibva kunyika dzinodarika makumi manomwe vanonzi vari kutarisirwawo kupinda mumusangano uyu. Dingindira regore rino rinoti AIDS in post-2015, Linking Leadership, Science and Human Rights, uye riri kutarisa nezveshura matongo mushure megore ra-2015. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Makanga Chikumbirike pamusoro peurongwa hwavo.
Urongwa hwekugadzirira musangano weIkasa hwafamba zvakanaka zvikuru. Pari zvino nzvimbo yedu yatichaitira conference iyoyo inova Harare International Conference iri kugadzirwa. Iye zvino tinotori nemapako nemapato evanhu vari kushanda vari ipapo kuitira kuti vaone kuti nzvimbo yedu inenge yakagadzirika. Makapete muauditorium muya akatobviswa mane manyowani ekuti vanhu vakaenda. Iye zvino nzvimbo yedu yakuratidzika kuti yanyowani. Macheda ngakambobharuka ayaya izvozvo zvawani zvagadzirwa. Saka pari zvino kana takatarisa nevenue yedu tikuona kuti yagadzirwa yakunyatsotarisika. Takapiwa rubatsiro rwakawanda kubva kuhurumende kuti zvinhu izvozvo zvinge zvichikwanisika kuita. Totarisa isusu paprogramu yedu chaiyo chaiyo yekuti zvichange zvichifamba sei. Bhuku redu rinenge riine zvinyorwa zvinoratidza kuti zvii zvinenge zvichiitika musi nemusi. Bhuku iroro ratovapo rakatogadzirwa rabuda. Totarisawo zvakare vachauya vachitaura nokuti kazhinji vanhu vanenge vachida kuuya kuzonzwa kuti ivo masaintisti edu vane zvakadini. Wave papi tsvakurudzo dziri kuitwa nemaresearchers edu vari kuuya zvakare vanenge vachitiudza izvozvo.
Tinoona kuti makapiwa mwedzi mina chete yekugadzirira. Matambudziko aipiwo amakasangana nawo munguva iyo?
Mumwedzi mina yekugadzirira takatarisa vamwe anombopiwa makore maviri. Tambudziko rinenge riripo tingatoti guru ratatinaro nderenguva chairo. Rekuti takambofunga kuti zvino tinozvigona zvinoda kuitwa ipapapa. Asi tinoona kuti vanhu vakaita mubatira pamwe sekumbotaura kwandaita. Tabva ipapo pekuti nguva yacho tiri kuti nguva ishoma. Kuti ikasa inge ichiitwa zvinoda kuti hurumende pamwe chete neveikasa vacho vaonerane pamwe chete kutsvaga mari dziya dzinodiwa kuti conference yacho iitike.
Saka muri kutarisira vanhu vakawanda zvakadii?
Tiri kutarisira isusu kuti tichawana vanhu vanopfuura 5,000. Izvi ndiri kudaro nekuti tiri kutarisa vanhu vatorejista pari zvino, vanhu vatobhadhara mari dzavo. Totarisawo zvakare vamwe vemuno muZimbabwe vachange vachiuya. Saka pavanhu vedu ndingati seZimbabwe mufomansi dzedu dzatapiwa, vanhu vedu tiri kuti vachapfuura ivo 5,000 nekuona patava pari zvino.
Vanga vari mutauriri weIkasa amaitariro Makanga Chikumbirike vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Makatirira kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Mumwe musori wemuIsrael, Jonathan Pollard, abudiswa mujeri remuAmerica nhasi mushure mekupedza makore makumi matatu ari mujeri. Pollard, uyo aimbova chipangamazano chevasori mumauto emumvura muAmerica, akatongerwa rufu muna 1987 mushure mekunge abvuma mhosva yekutengesa mashoko ane chekuita nemauto ekuIsrael.
Vanhu vanga vaine zvombo uye vachitaura mashoko echiIslamu vavamba hotera yemumali ndokuchengeta muunapwa vanhu zana nemakumi manomwe. Vamwe vanhu vakafawo muchiitiko ichi uye mushure memaava akati kuti vanhu vanosvika makumi masere vanga varegedzwa. Zvinofungidzirwa kuti vanhu vanosvika zana vanosanganisira vashandi vemuhotera pamwe nevanhu vanga vachigara pahotera vanonzi vachiri muRadisson Blue Hotel muBamako.
Muri yekwa Mandere iyo parizvino iri kugara kwaseke kuchitungwiza nevabereki vavo iri kutsvaga rubatsiro rwekuti mwana wavo arapwe mwoyo wake uyo usina kumira zvakanaka. Mwana uyu ari kurarama nemweya wekutenga weoxygen. Ngatinzwei zvizere pamusoro penyaya iyi kubva kuna Safari Njema.
Baba tafadzwa Mandere vanosevenzera kuBechnaf Bridge Hospital uko vanogara nemudzimai wavo Pretty nemwana wavo Taro pafadzwa. Ivo nemudzimai wavo vakadzidzira zveurapi asi mudzimai haasati ave kusevenza. Taropa fadzwa ave nemwedzi minomwe kuberekwa asi haasi kunyatsokura zvakanaka nekuda kwechirwere chemoyo une maburi matatu anofanira kuvharwa. Vana chiremba vakaongorora kuti moyo wake unofanira kugadziriswa kunze kwenyika. Mai Pretty Mandere avo vane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa vakatombogara muchipatara chepari renyatwa kwemwedzi miviri mwana wavo achiongororwa nana chiremba. Munguva yese iyi mwana airarama nemweya weoxygen wekumubatsira pakufema. Vechipatara vakasvika pakuvadzosera kumba kuvabereki vavo kwaseke kuchitungwiza nekuda kwekuti nguva yakanga yarebesa vabereki vasati vawana rubatsiro rwekuti mwoyo wemwana urapwe. Mai Mandere vanoti zvakakosha kuti mwana awane rubatsiro nekukurumidza. Vanoti panodiwa zviuru makumi maviri nezvishanu zvamadhora kuti mwana abatsirwe kuSouth Africa kana kuti kuIndia.
Haagoni kuti afeme zvakanaka nekuda kwekusangana kune kushita ropa rake rinotakura mweya wekuti afeme nerinenge rine yatinoti carbon dioxide pachirungu. Saka izvi zvinoita kuti mwana ange achizarirwa nguva dzake dzese dzaanenge achifema. Uye haanyatsi kudya yamwe zvakanaka. Izvi zvichimuita kuti asakure.
Mai Mandere vanoti vakararama nguva yakaoma vari muchipatara nemwana.
Dambudziko raivapo nderekuti pamwe pacho taigona kupiwa chikafu asi pamwe pacho tinenge vanenge vasingakwanisi kutipa chikafu chinenge chakakwana sekuti dzimwe dzenguva chaigona kupereredza tisati takwana tese. Zvaireva kuti zvava zvakaoma pakuti mumwe musi unogona kushaiwa chikafu chekudya. Kana vachinge vari kumba vakatadza kukwanisa kuya kunokuonawo zvezvichireva kuti unenge uchishayiwa chekudya musi iwoyo kana chikafu chichinge chapera. Uye zvekupfeka zvanga zvaifanira kuti zvinge zvichibva kumba zvichireva kuti zvinenge zvichifanira kugezwa kumba nekuti muchipatara macho manga musingabvumidzwawo kuti tinge tichiwacha hembe.
Amai Taropa fadzwa vanoti mazuvano vari kugara vakabatira mwoyo mumaoko sezvo mweya weoxygen uri kufema mwana unongoerekana wangopera. Tangi reoxygen nderekukambani yeBock Gases uye vanoribhadharira madhora manomwe mwedzi wega wega.
Oxygen yacho hatiiwani pachena, tinenge tichifanira kuti tiitenge. Uye kutenga oxygen kwacho kuri kutidhurira nekuti haisi kugara. Tengi ratinenge tawana reoxygen riri kwasangogara kwemazuva maviri matatu rinenge rapera. Kutenga oxygen yacho tengi racho rinoita $30. Uye zvekare tinenge tichida zvakare kuti ringe richitakurwa. Saka tino haya futi munhu anotitakurira tengi iroro achienda naro kunotsvagwa oxygen yacho.
Mai Mandere vanoti vanobatikanawo pamusoro pezvinenge zvichitaurwa nedzimwe hama kana shamwari vanouya kuzoona mwana wavo kuchitungwiza.
Havazhinji vacho ndo vanotaura kuti hamweya wetsvina mwana ane mweya wetsvina, mweya wetsvina ndo uri kuitisa zvese zvaari kuita. Izvi zvinoti rwadzei pakuti ruzhinji rwevanhu ndo zvarunogona kutaura, vamwe ndo vanokwanisa kungonzwisisawo kuti zvichapera kana mwana achinge abatsirika, asi vamwewo ndo vanenge vava kuti zvauri mweya wetsvina saka muchaita sei. Pakupera kwezuva unopesera pfungwa dzako dzakanganisika kuti vanhu zvauri kuti mweya wetsvina saka zvichafamba sei, mwana wangu achazovei, zvinoperera kupi, nekuti vanhu vanenge vachingopa makomenti akangosiyana siyana.
Vamwe nevavo mbuya Joyce Mandere vanoti muzukuru vavo anodawo zvekare mishonga yekunwa inoita makumi maviri emadhora pamazuva matatu ega ega. Mbuya Mandere avo vane makore makumi mashanu nemashanu ekuberekwa vanotiwo zvekare kufema kuri kuita mwana oxygen kwave kumupa mamwe matambudziko.
Iye zvino ari pooxygen kudaro ari kurwadziwa nemaronda ari kusangana nawo pamusoro pooxygen yaainayo nekuti yagarisa ainayo ane 2 months nayo, iye zvino kumba anenge ainayo. Zvakandiomera nekuti ndinenge ndisina chekumubatsira nacho mwana, mishonga yaanonwa zuva nezuva, asi hazvinenge zvisina kupera, hazvisi kupera nekuti kusvika arapwa, avharwa maburi iwayo ndokuti zvipere.
Munguva ino muZimbabwe muri kupisa zvakanyanyisa. Mbuya Mandere vanoti kupisa uku kuri kurwadza mwana nekuti haakwanisi kuenda panze kuti afurwe nemhepo. Kana ari manheru, havakwanise kuvhura mawindo sezvo chitungwiza iri nzvimbo ine umutu wakawanda. Havakwanise zvekare kufafaidza mushonga wekuuraya umutu kana nhunzi nekuti unokanganisa kufema kwemwana. Pari zvino taropafadzwa ane mhezi dzekurumwa neumutu. Sekuru wemwana vaEnny Gray Mandere vane makore 58 ekuberekwa. Vanoita basa rekusona hembe vachitengesa munharaunda yechitungwiza. Vanoti dambudziko remuzukuru wavo riri kuvashungurudza zvikuru.
Musi wechina ndakaita dambudziko rakandityisa zvekuti fe oxygen yakangoerekana yapera apa mari muhomwe handina. Ndakarohwa naana ndakati zvino muzukuru wangu akuzodi akuzoshaya. Asi pakaita mumwe munhu umuraini akanzwisisa dambudziko rangu akanditakurira tengi reoxygen kuenda kuindustry kontora oxygen kuzodzoka kunoko zvokuti akatotora almost 3 hours. Asina oxygen ndakarohwa naana ndakatya. Saka dambudziko iroro rugara riri mandiri kuti zvino zvinhu zvakaitika ndisina munhu andinokwanisa kuwana anondibata kuraningi ndinoita sei nemwana.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano kuti sei rakasiya mwana uyu achiburitswa muchipatara ipo pasina rubatsiro rwaari kuwana. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Safari Njema.
Makatirira kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kubuda kumisangano yemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei ma text messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuita kuti tigokufonerai. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
America inoti yakazvipira kumisa kwemari dziri kushandiswa kubva mukutengeswa kwemafuta dzichinobatsira magandanga echikwata cheIslamic State. Kusvika pari zvino America kuburikidza nechirongwa chebazi rinodyidzana nedzimwe nyika yaisa mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora iyo ichapiwa kune vanorizivo pane zviri kuitwa nechikwata ichi. Kuburikidza nekuita kwacho zvisiri pamutemo, America inoti ISIL yaita mari yakawanda iyo iri kushandiswa mukuponda pamwe nekudzvanyirira vanhu vasina mhosva.
Akaandika kutanga gurukota rezvekunze kwenyika rabvumidza kushandiswa kwemari muchirongwa cheRewards for Justice kuitira kuti pave neruzivo pakutengeswa kwemafuta anonzi mari yacho iri kupedzisira yapinda maoko eIslamic State.
Munhu anenge aino ruzivo nemafambisiro ari kuitwa dzimari idzi dzichienda kuISIL anokwanisa kubata chirongwa cheRewards for Justice padandemutande rinoti www.rewardsforjustice.net. Website iyi zvakare www.rewardsforjustice.net. Anokwanisawo kutumira tsamba kukero inoti Rewards for Justice, Washington DC 20520-0303 USA. Varume America vanogona kufona panamba dzinoti 1-800-877-3927. Namba idzi zvakare 1-800-877-3927.
Zvose zvichatambirwa neRewards for Justice zvichachengetwa muchivande. Mashoko amanzwa anobva kuhurumende yeAmerica.
Munhau dzedu dzemitambo, makundano eCastle Lager Premier Soccer League atora imwe nzira kwasara mitambo miviri. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira mamiriro akaita zvinhu.
Dynamos iyo veruzhinji vanga vachiti yabuda mumakundano aya yadzoka zvakasimba mushure mekunge zvikwata zviviri zviri kutungamira zvechicken in FC Platinum zvakaita mangange pakati pesvondo. Dimbare yasiwa nemapoints maviri chete neFC Platinum iyo iri pachinhano chechipiri uyezve nemapoints mana nechikwata chiri kutungamira chechicken in kwasara mitambo miviri kuti makundano asvike kwamvura yacheka makumbo. Mongorori wezvemutambo waFarai Manunure vanoti Dynamos haisisi mumakundano aya kunyange hazvo zvikwata zviri pamusoro zviri kutatarika.
Dynamos ikona kwangu this year.
VaManunure vanoti semaonero avo chikwata cheChicken In ndicho chatotora kare mukombe uyu kunyange hazvo makundano aya asatapera.
Chikenini ndinoona kuti chikenini ichangotora nekuti chikenini pamutambo ya 2 yasara inofanira kungohwina 1 ende ndirikuona svondo rino ichitongotora.
Asi mutsigiri weFC Platinum Madion Mutyabere vanoti ivo chikwata chavo ndicho chiri kutora mukombe uyu nekumirira nyika muCup Champions League gore rinouya.
Kombe wasina kumandara uye
mitambo yenhabvu iriko mukupera kwesvondo yakamira seizvi. FC Platinum ine Capes United, Dynamos ine Chapungu, Harare City ine Chicken In, ZPC Kariba ine Hwange, Haumain ine Dongo Somews iyo ichangobuda mumakunda ePremier Soccer League, uyezve Wawa ine Flame Lily, kwekugumisira Triangle iri kutamba neBuffaloes. VePremier Soccer League vada kuti mitambo yese ipere kusati kwasvika musi wa5 zvita, apo pachasarudzwa vatambi 10 nemumwe chete vakarura gore rino avo vanodaidzwa kunzi maSoccer Stars of the Year. Musi mumwe chetewo ndiwo uchasarudzwa mutungamiri weZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Toko kiko lobao, toko kiko yemba, toko kiko somba, vewe na aza, 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 aza. Kombo ya sika, aza iwa mapesi. Kombo ya difko ekunda milelo topo ni aza. Toko kiko lobao, toko kiko yemba, toko kiko somba, vewe na aza, 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 aza. Kombo ya sika, baza iwa mapesi. Kombo ya nifko, ekunda milelo topo ni azda. Azda, kombo ya sika. Nifko, nosi topunda yo, a jamais. Toko kiko yemba, toko kiko somba, vewe na azda, 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 azda. Kombo ya sika, baza iwa mapesi. Kombo ya nifko, ekunda milelo, toko ni azda. Somba nanga fewe na aza, aza, aza. Na kukumba baninga fewe probleme janite. Elo kwendi mami nazai fewe, 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 fewe. Komande na aza, aza, koko ya sika. Fewe duze somba ninga fewe, 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 fewe. Komande na aza, aza kombo ya sika. Vewe treze somba ninga. Vewe, 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 vewe.
Tichimbo zora ndangariro na kukambo azda kubva kuna Franco Sezo. Nguwa idea pira rigaiti mbotari samsure na ozakare.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanoita musangano ku Midlands vachiti vakazvipira kushanda vari pasi pemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa.
Gadziriro yemusangano wepasi rose weHIV nezvirwere zvepabonde yoitwa muZimbabwe. Musangano uyu uchatanga svondo rinouya.
Zvikwata zvitatu zvepamusoro pecastle lager Premier Soccer League zvotarisira mukombe uyu nemaziso matsvuku. Tabatashwa kumagume chirongwa chedu. Anokuonika hii, ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Nenuenyu, Blessing Zulu, ndokusia emoko, a Chris Gande, muna uze chirongo.